Siri sai zvise varungu. This is Ororo Motors. Tauya zvekare nhasi tine Nissan iyi. Haingori na reverse chete, but zvimwe zvete bo. Iri kuda $200. Haina reverse plus gearbox racho. Ari sweet. Kana watatu, pane iyi CRV. Manyama baba. Haingori na mavhiri. But you wanna order 400 motors. Ororo Motors, your best vendor in town.